Mangwana kanaka vateri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Chivabvu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikada vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukatamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nokukwira kwemutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezuro vakashoropodza kuwanikwa kwenhengo yebato ravo vari mumiriri wezengeza West muparamende vajobsikala vaine mhosva yekukanganisa mafambisiro emutemo. Dare redzimhosva rakati vasikala vabhadhare faindi inoita madhora mazana matanhatu kana kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande reTwitter nezuro vachamisa vakati izvi zvine zvematongero enyika mukati, vakati vasikala pamwe nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Mhatfume vanofanirwa kuburitswa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kanemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology Professor Ricky Munyaradzi Mukonza.
Mashoko akataurwa naAchamisa mashoko akanaka anoratidza utungamiri, asi ndinoda kuti nditi mashoko ayaya anotiudza zvatagara tichingoziva nekuti hurumende iyi haina kutanga kushata izvozvi. Tikatarisa kumashure uko, ine zvakawanda zvakashata zvayaiita. Nyangwe utungamiri wanga uchiri navamugabe, takaiona vana vaiva vatungamiri vanotsvangirai vachirohwa, ivo vachamisa vakatoputsa vafu nekuda kwehurumende iyoyo. Saka hongu zvavataura zvakanaka, zvinopatsanangudzo kuvana veZimbabwe kuti chii chavakatarisana nacho. Zvakanyanya kunaka nekuda kwekuti vana veZimbabwe mwedzi mishoma shoma iri kuuya vachange vachienda kusarudzo, kunosarudza hurumende yavanoda. Saka zvakanaka, zvinotsanangura mambiriro akaita zvunhu, asi ndofunga kuti zvinhu zvatajairiza, hapana chitsva pane zvavataura.
Asi iko kutaura kwavachamisa uku kune zvakunoshandurawo here mumaziso ehurumende?
Ava vari kutitonga vanhu vaajairira zvekuti ani ati kudii, handisati ndamboona zvichiva nyanya kuvachinja chinja stereki kunyanyanya vari vatungamiri vanopikisa mune zvematongerwo enyika mukati menyika iyi. Hazvitombovatirimutsikana. Zvandakaona zvinotombovatirimutsa inyaya yekunge zvinhu zvataurwa nevekunze vemasangano akaita sana United Nations nezvimwe zvakadaro ndo zvinotomboita kunge zvinovatirimutsa, asi ha mashoko avachamisa handiona achinyanya kuvatirimutsa zvakanyanya.
Takanzwawo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vachitiwo vashamisika kunzwa kuti hurumende yeZimbabwe yatongera vaJacob Ngaruvume kugara mutirongo. Zvinhu zvamungataurawo pane nyaya iyoyi tichiona kuti vekunze vari kuchemawo nezvakaitwa muZimbabwe?
Hongu, zvakataurwa navaMalema mashoko zvakare akanaka, anopawo rimwe izwi iri rinotaura kuti zviri kuitwa hazvina kumira zvakanaka. Tinoona sekuti vaMalema semunhu wechidiki anotungamira bato rinopikisa muSouth Africa varatidza kwandingaona soushingi kubudisa mashoko akadaro nekuti sadi chaiyo kana dzimwe hurumende dzenyika dzakatenderedza Zimbabwe hadzisi kutaura zviri kutaurwa navamalema izvi. Saka ndotoona sekutoti vamalema vari kuratidza utungamiri ungave hunogona kuendesa Africa kumberi. Kuti nditi zvingatirimutse hurumende yeZANU-PF iripo iyi, handioni sekudaro. Nekuti zvandinoona ichigaroita ndezvekuti kana munhu akaita savamalema ataura sezvavakaita apa, vanowanzoita sevasina chavanzwa. Ndo maitiro anoita hurumende yeZANU-PF.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti sekuona kwavo matare haana kubata nyaya iyi zvakanaka.
Ya, itora sekubata kwavo vasikana hakuna kukodzera, pachirungu ndiyo yatinoti travesty of justice. Hapana yatingati justice yakaitwa apa kana kuti kuvhenekwa kwenyaya zvakanaka, nekuti zvinoita sekunge vajobs kala vakangoenda havo vachinoisa nyaya yavo vachizvidifenda, but zvinoita senge kuda decision yanga yakatoitwa kudhara. Zvinhu zvakadai sevasva kwezvichioneka munyika inotevedza mutemo.
Chamunoshora zvikuru kana makatarisa panyaya iyi, makatarisa kushandiswa kwakaitwa mutemo, chii chamunoona chisina kufamba nenzira yakanaka uye nemhaka yei?
Chokutanga ndechekuti vasikana vakagara nguva yakareba kuti vatange kutongwa, and iko zvino tinoona kuti vapuwa fine. Zvinoreva kuti iyo inyaya iyi yanga isina kunyanyokodzera kuti vasikana vasatongwe vachibva kunze. Matangiro akaita nyaya iyi nemabatirwo avakaitwa vachitongwa nenyaya iyi izvunhu zvokuti tinotoona kuti ivo vanga vagara vasina yatingati chance, tichitaura pachirungu mudare iri. Uyezve tinoona sekuti ivo vasikala sepolitician uyezve segweta rairepresenta Bobo Blessing Ali mushakabvu, inyaya yekuti bumbiro romutemo raifa kuve richienda pamberi panyaya dzekuti vari politician vane right of freedom of expression, vari lawyer vane right yokurepresenta yatingati client yavo inenge yavachuza kuti varepresente. Izvi zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsotaridzwa nedare kuti vadrops kala kunyange havo vaipomirwa kuti vakataura zvinhu zvakadaro, vaifanwa kutaura context yekuti vanga vane kodzero here yekutaura izvozvo vachidefenda client yavo. Uyezve zvinhu zvokuti masungiro avaita angava akatyora kodzero dzavo here, zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsokuongororwa nedare.
Kwe mutongo wekuti ngavabvise find asi vasaenda kumba nekuti pane imwe nyaya yavari kupomerwa, zvinofamba sei apa?
Ndoona se kuti nyaya dziri kuitika ndedzekuti ivo iyi nyaya yedzimwe nyaya dzingave 3 here dziripo pamberi pedare, idzowo dzinova dziri nyaya dzimwe dzavakambopinda mudare vachiaplyirawo bell vachinyimwa. Saka zvakadai so panini iyi nyaya iyi nyaya yebell haichatauriki because nyaya yapera. Saka nyaya yebell yakuchitarika yapa dzimwe nyaya dzasara idzi. Saka kuda ndosaka takuona vajobsikala vasiri kubuda murimand because remand yacho ii remand yenyaya dzasara idzi dzinova idzo dzinove dzinotariswa dzakamira dzega.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Veruzhinji vari kutaura pamusoro pemwanasikana wevaimbove mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake Simba Chikore pamusoro pezviri kubuda mumatare edzimosva uko nyaya yekugura muchato wavo iri kunzwikwa. Vanhu vari kukatamadzwa neuwandu hwedzimba, mapurazi, motikari dzinodhura dzavanadzo, izvo zviri kubudiswa pachena mudare redzimosva. Vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu muZimbabwe vanongozonzwa kupfuma kwakaita vakuru muhurumende nehama dzavo sezvavakanzwazve pakugurwa kwemuchato pakati pevaimbova gurukota rehurumende vaIgnatius Chombo nevaimbova mudzimai wavo amai Marian Chombo.
ndakaona ku udzamu uhuori muZimbabwe kunyanya tichiwa makore akawanda kuti hakuna unobvumidzwa kuita mapurazi maviri tozoona kuwanda kwakaita mapurazi omwana zvake wakatozvarwa hondo yapera tozofunga isu kuti koivo vakasunungura nyika vakange vachitonga vari pamabasa kubva 1980 zvii zvavanazvo zvinofanira kunge zvakatowandisa kudarika zvinomwana wakazvarwa hake after independence asi vakuru vacho ndivo vatinonzwa misi nenguva vachiti a toda isu kuti tisumudzire upfumi hweZimbabwe tava nevision takambova vision 2020 iki zvino taakudzwa vision 2030 tozoona kuti mavision iwayo anga upfumi hungasumukira kusvika kwatinenge tichiudzwa kuti hunosumukira zvetichazobvuma ndezvipi nokuti shoko rokuti hapana unofanira kuita mapurazi maviri maviri takarihwa tarihwazve ko zvataakuona izvizvi handizvo zvokutanga tinoziva isu kuti pakarambana baba naamai Chombo pakabudazve list yakakura zvikuru yeupfumi hwavainahwo tichinyatsoziva isu kuti vaIgnatius Chombo vakava vachingova murayiridzi paUniversity of Zimbabwe apo vakatozopinda muhurumende patova namakore akati wandei ko vacho vagara vari muhurumende vacho vari kungotongana zvino zvavanazvo ndezvipi padikiitwa audit inonika zvose pachena kuti tivimbe navo vari kutonga vacho.
Profesa Masocha, zvinhu zvakadai izvi zvinoratidzei kuvanhu munyika nekunze kwenyika?
Hazvina zvazvinoreva, zvinotifumura senyika kuona mwana mudoko sabhona nomurume wake vane zvese zviya. Zvinotifumura pasi rose kuti ndiyo Zimbabwe iyoyo. Zvigofumura zveAfrica yose. Tinonzwa misi nenguva isu kuti nyika inovakwana venhu vayo. Tozofunga kuti kwainenge yamboputswa nani nyika iyoyo kuti izeita mbiri yokuda kuvakwa nevene vayo. Handivo here ivava vanozviunganidzira upfumi vanoputsa nyika vozoda kuti kurudzira isu nokuti kwenyedzera kuti tichivaka nyika ivonorweseri vari vaneputsa nokuzviumbiridzira upfumi husina kwahunokusvitsa.
Zvinogona kupedzwa, zvinogona kumiswa here zviri kuitwa izvezvi?
Izvi zvinonetsa kuti zvimiswe izvi nokuti zvinongotaurwa sokutaurwa kwakangoita kuti madiamonds akanyangarika tikangozviwa zvikapera zviro ndizviro pano takanzwa zvegold mafia tichiwanhu vachizvitaurira zvanyararwa nhasi tatambidzwa nyaya yomwana bhona uori kwakanyanyisa.
Marimwe zuro apa takaona vamalema vachitaurawo vachiti kwai vanhu vezimbabwe kwose vachinyarara kana vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachivhiringwa kudai vaona kusungwa kwakaitwa kwavangaruvhume. Munofunga kuti vanhu vemuZimbabwe vane shungu here chaizvo zvokuti vagadzirise zvinhu munyika mavo?
Vanhu vemuZimbabwe vane shungu chaizvo, vanhu vatinoziva kuti vanoshanda nesimba, vanhu vanokwanisa kunge vachibatana kuita zvakanaka kana vawana vatungamiriri vanovatungamirira kuita izvozvo.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora paTwitter pavo vachiti mapurazi haasi omunhu, mapurazi ndeapurezidendi. Munoona kuti mune mhinduro here mune zvataugwa navacharamba pamusoro pemapurazi?
Vacharamba meseji yandingada kuvatumira pachavo ndeyekuti kana musingagoni kutaurira vanhu vamunotonga zvinhu zviri pachena musataura. Kana muchiti mapurazi haasi omunhu ndeapurezidendi, munenge muchireve isu tichiziva kuti takarwa hondo kana kuti kushandiswa muhondo tichidzi vhuri chava redu tose. Zvino kana raakunzi raro munhu wani, zvinobva papi izvozvo? Zviri mubumbiro romutemo here? Tizvione kuti muzvinike pachena. Saka handiwo mataurira angaita munhu une position yavacharamba.
Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vatengi munyika yose vanochema chema nekukwira kwemutengo wechingwa. Mutengo werofu rechingwa wapfuura madhora chiuru nemazana manomwe kana 1800 Zimbabwean dollars, iyo yakaenzana nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe US $1.70. Mutengo wechingwa wakwira nezvikamuzana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 109%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema kuti tinzwe maonero avo.
Ndofunga tikutaura nguva nenguva kuti chingwa so hatikwi kunyaya izvozvo kutotora kupinda chingwa payote takatoti mutengo wechingwa uri pa9% kunge tichipa tichihodzesa maretailers vanofanira kuita chingwa chahodzora nekuti zvazvinoita zvokuti gorosi nezvinhu zvese zvimwe zvatingadai tichiita kuti tikadzire chingwa zvinoshandisa mari yekunze kwenyika nokuti tinoita importa zvinhu izvozvo. Aka chingwa chedu chinoita dhora rachingoita kubva 2009, asi dambudziko ndeyekuti tikatarisa semari yedu yemuno tunga tichishandisa reti yavanoti auction rate inenge ichizoite kuti isu tikwanise kuwa dhora redu ratiri kutaura nezvaari. Saka vanhu vese vari chingwa chichinzi dhora 70 kumaUS vanhu vari kushandisa yavanoti official rate iyaiya. Saka official rate iyaiya vanji kune vanhu vatiita hodhisira usukuti vangotipo 9% yedu, hatizotarise zvokuti 9% yekuwana tiita kuma 1.3 isu hatizvitarisi, tatoesa chokuti chingwa chifanokwira chinofanira kungoramba chichingoita dhora.
Saka zvinobatana papi manje nekudhora 70 iyo ndo yatatonzwa iri kutaurwa zvakanyanya muvanhu?
Izvozvo chaizvo dhora 70 iri kutaurwa kuti ndeya ndiri kuti vane vanhu vanenge vaita vashandisa yatingati misika tema kushandisa zvinhu inonzi official rate yavari kuti inonzi auction TRB rate iri kusevenzisa 1000 asi munozviziva imi kuti mari pamusika mutema zvichidai dzimwe nguva yatokuma 1.7 1.8 kuko. Saka ivo pavanotsvaga dhora ravo kumusika mutema apa pamusika weRB rate ndozvekuitira kuti vaone chingwa chakutoita dhora 70.
Saka neimwe nzira muri kuti mutengo wechingwa uchinge uri pawanga wangogara uri, asi kuchinja chinja kwemari yemunyika nebatana nedhora ndokuri kukonzera nyonga nyonga.
Ndokune nyonga nyonga zvokuti izvozvo kutatarisa mainterview ese atakaita ndonhau imwe chete yatogara ichema nayo nyaya yekuti nyaya yekusevhisa RTG rediri kana kuti Zimbabwe dhora redi pavanorava vacho vanopa urema ava vanopa urema vasina kutanga vatarisa masaidhi ese eumo wedhora hwavo uremu hwemari yedu yemunhu. Saka ndozviri zvokukumbirisa kuti vanhu vaende kunzi vanotsvaga mari yaya pamusika pamutema nekuti pacho painenge chinzi ndokacho pakakodzera kuti ianikwe makafanana mumabhanga nereti iyoyo haifanike zvachose ari yacho. Saka vanhu vese muri kuona vari kuchema asi vemadhora avo vari kungoenda patanshopu vachitenga chingwa chavo dhora, hapana uchinjirwa mutengo.
Zvii zvingafanira kuti zviitwe kuti nyaya idzodzi dziri kutsanangurwa dzigadzikane, vamwe vasazochema vachiona sechadhura, zvirambe zvingori pazvinofanira kunge zviri?
Chingwa mari hatikwanise kutaura kuti mari yedu toti imombe iyo mari yedu iri huku kana kuti iri tsuru. Kana mari yedu iri tsuru ngaive tsuru. Saka dambudziko ratiri kuita rekuti tiri kupana mari yedu tichiti imombe susu takabata tsuru. Hazvi kuzotikodzesa kuti manje munhu paanoda kuti adye mombe patsuru hazvii kubuda. Saka nyaya yemari iri kufanira kugadziriswa kuti aiwazve kana tatida kushandisa maresiwayo toshandisa mari tada kushandisa mari yekusouth africa toshandisa mari yekusouth africa. Takada mari yedu kumuno tichizi kuti imari yemuno asi ine inenge yakanyatsoita kasimba kuendera nezvekuitiwo zvekufanana nedzimwe.
Mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday, mutauriri wemuchongamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hurumende yanyora tsamba kunepfenyuro yeAl Jazeera kuti ipiwe umbowo hwekubiwa kwegoridhe nekucheneswa kwemari zvayakabudisa mufirimu rayo rakatepfenyurwa mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo vakadomwa vachinzi ndivo vari pakati penyaya iyi. MuNewsday makare, vabereki vevana vechikoro vanoyambirwa kuti vasungedzisimbe mberi kwekuvhura kwezvikoro zvondo rinouya, sezvo zvikoro zvizhinji zvichitarisirwa kutambira mari yedzidzo iri mumadhora ekuAmerica uye nokudhura kwemayunifomu evadzidzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa uchango tonga shika madonga mera nyanga iwe kana wapo wachitupa chekuzimbaho uchibva kuMozambiki uzada ngwarisa ngwarisa tava kuuya manje kuminda yedu takuuya hakuna kwata takamboenda kure kure tatiri padhuza kana wakagara papunda pangu itaura zvaunoda uri munhu wezani papa pfana imezani wasingazivi nyama yemajara kudla sadza nezimbani imikai tava kuchiuya manje. Ipapo unongotaura zvaunoda kuti kwaya uchabva kana wamadhonga mera nyanga. Kapu yaunomwera mvura chaiyo unotanga waisa vupfu kana kunama nesadza kuti isavhinza. Uchingoshandiswa nezanu PF vachingodla uchingoenda unorova uku. Kumba kwenyu ngogo hamuna ng'ombe dzekuri pangozi iyo uite mushe. Ndiri pano paMidrand apa paJohannesburg.
Kadi paStudio 7. Pane nyaya dzanetsa, pane nyaya dzanetsa, nyaya dzegold mafia, nyaya dzezanopf abusing people, nyaya dzekuti ED yakazvitengera ndege. Nyaya idzodzo dzinopedzwa nesuma Zimbabweans, tisu macitizens, tisu varidzi veZimbabwe. Mushongo wacho wezvese izvozvo to register to vote and vote in big numbers for CCC, vote in big numbers for Nelson Chamisa. Ndege iyo yakatenga iyoyo hai kwiri, my elections ari kuuya. Handisi kana akaita mashiripite kuti kusaita my elections. Kukangovhotiwa chete ndege iyoyo ichatengeswa back or ichadzoserwa back for refund. Saka the biggest issue here is to register to vote. Musango wawata kusina kuregista kuvhota. Mushonga wacho wezvese izvi, mushonga weheadache, mushonga wekutema kwemusoro ipanadol. Mushonga wezvese zviri kuitwa nezano PF izvi, kunyoresa kuvhota, pakuvhota tese in millions. Kana kuine vanhu 8 million akarejesa kuvhota, izvozvo kune 6 million takanzwa ka. 5 million ikavhotera Chamisa. Havambobiriba, musanyeperwa. Kwai anobira, anobira. Hazvibiriki zvure izvi. Your vote is very important. Your vote ndiyo inokutaurira, ichataura shungu dzako. Problem nongotaura especially South Africa, you don't even register to vote. Huya munyorese kuvhota, tivhote pamwe chete in millions. Tibvise mbavha idzi. Besides that, muchangopwata, muchingobirwa muriko kuJohn ikokoko. Vana mai venyu vachitambura kuno Zimbabwe kunoko. Come home, register to vote. Let's vote in millions and remove mbavha idzi.
Ndoda ngongotaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti ama ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tarisai zvakaitwa ngarivhume, tarisai zviri kuitwa job scala. Izvi takangonyarara. Masoja, mapurisa, maCIO, vana ava havana kuwanda kudarika zvatiri maZimbabweans. Vana ava kana vatipfuura ngavatipfuure, ngatimire navo because zviri kuitwa munyika hazvisati zvichizvo. Mnangagwa ari kuda kudya iye nefamiri yake namafriends ake. Ike zvino zvivari kuluta upfumi hwenyika. Ngarivhume akataura kuti muri kuba otosungwa woenda mujere. Mumwe muna chitenga ndege 54 million isingazivikanwa kuti mari yacho yabvepi. MaZimbabweni, maZimbabweni, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tiri kujairirwa navanhu vashoma-shoma, isitirisi takawanda. Mnangagwa mutorwa uyu kana takutarisa zvehistiri yake. It's not a Zimbabwean munhu uyu. That's why achititira kuti ngatidzokere kuZambia. No, maZimbabweans, ngatimutse musoro. Ndini Gizado, ndiri kuno kumapako.
Masera sedu sepaStudio 7, vateereri nevanoti paStudio 7 yacho ndijamba jecha paSouth Africa po. Chitiwo hangu anazvo kutaura zvakawanda asi hei mudhara watifungireiko, mudhara ED watifungireiko nenhamo iri muZimbabwe vakomana. Dharau yanzi tsidzi uyu andoshayiwa vanhu vanomufotera kuti munombofungei yavo. Nevanoimba nziyo dzake vose vana hwenje pakanatsokwana street kutokwana kwana yavo. Vedu vanhu veTriple C zvegore rinei kana tikarigwa kuti maelection haangatingozama aikumbotoita strike kozi nyengo izvezvi hapana itongori hondo yatiri kugwa kozina mue muzimbabwe yakakurisa iyaiya ihondo yatiri kutogwa nyengo izvezvi kwacho saka ngatimbogwaivo hondo yacheyo yavanoti kwanzi hondo hondo inini tutota vapanda karegesta vhota ende ndotovhotera chamisa vachamisa
muno machuzire ramunoita maaudios amunoplaya paredio panews nokuti kana muchiplaya maaudio akafanira andanzwa yemuchinda yo kuti hanzie ndozia ndo akutaura zvamusingadi panapa tichatonga madhonga nenyanga everything wa the army wa everything handizi kuti munonyatsochuza sei kana kuti muno muchida kucreata inonzi war zone here pano pastudio seven pano uda kucreata wo here kuti vanhu vapopotedzane vatukane vataurane zvimwe zvisingaiti unonyatsoziva kuti mamashoko anotaurana vamwe vanhu anogumbura ende anotogumbura vana vezimbabwe ende munopelaya audio yekuti munhu anotoziva kuti vana vezimbabwe havadi kuzvinzwa asi munowana mota magatsi ekuti munopelaya audioyo asi vamwe kana ichitaura audio yekuti inenge ine musoro yatine ichida kukumbira nokurudzira hurumende dai vaita kuti vana vedu this time vadzokere kuchikoro zvakanaka please vapo vana maticha mari vana vaenda kuchikoro vadzidzawo isu vanavana vebisu varombo vamboendawo kuchikoro toziva kuti vavanoenda kunze kwenyika ndo vakafanana nevanhu vakaita sevavo ava tinotongoziva kuti imbavha dzinotaura idzi vanhu vakafanana notaura kuti ndisitatonga madhonga anenyanga ava vanotoziva kuti havaende kujeri makamonzwa munhu wezanupi aenda kutaura ikoko unotaura munhu ndini baba wande imomomba maaisa panhingiri nepaaudio please tokumburuka mutidzimusatiisire vanhu vakadaro nekuti unopedzisira musitazombogoni kana kuti muplei maaudio aya tagumbuka takungotukana chete nekuti zvinogumbura zvinorwadza vamwe isu ndatenda ndini juru pachifa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kuna mukoma juru vekuchivhu pano hatitambiri mashoko ekutuka vamwe asi tinopa vose vanoda mukana wekutaura pfungwa dzavo vakasununguka tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weUkraine Vazelensky vanoramba mashoko ekuti nyika yavo yakatumira ndege dzemadrones kunobhomba muzinda weKremlin munogara mutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Madrone awa anoonekwa padandemutande achipfuura zvivakwa mukati meKremlin. VaZelensky vanoti nyika yavo haina zvombo zvakakwana kuti izvidzivirire, naizvozvo haina zvombo zvokutambisa ichirwa nevamwe vanhu kunze kwenyika yavo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikala vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukachamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nekukwira kwemutengo wechingwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare panhero yanhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko mejaya guru Chris Gande nenhau dzeIsindebele.